Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi china chivabvu 16 2019. Vanhu vaviri vanonzi vakapfurwa vakafa uye vanhu vanosvika makumi mana vakakuvara zvichitevera kuridzirwa pfuti kwavakaitirwa nevari kuchengetedza minda yemangoda kwamarange kumanikaland. Nengo dzeparamende dzinoudza gurukota rezvemari Vantuli Ncube kuti zvino hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi uhwo huri kunzi navaNcube huri kuita zvakanaka. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzozeya kuipa kwakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi uye kuti dambudziko iri ringagadziriswe sei. Nyaya yaChief Ndiweni yekushora hurumende pamusoro pemabatirwo enzvimbo yentabazi nduna kumatebeleland north yochiriridza munyika vamwe vachitsigira ishe ava vamwe vachivashora. Veruzhinji vojekeserwa nenyanzvi munyaya dzezvemitemo zviri mubhiri re-maintenance of order and peace, mutemo mutsva uchatsiva wepublic order and security act. Muchirongwa cheLife Talk Women's Roundtable na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai panguva iyo zvinhu zvakaoma mudzimba pamusana pekunetsa kuri kuita zvinhu munyaya dzemari nemagariro evanhu mudzimba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.